Mutongi wedare iri Justice Martin Makonese vakarasa chikumbiro chechimbi chimbi ichi icho chaiye chaitwa na Charles Thomas pamwe chete nesangano reIbechu likaZulu vakatiwo vabhadhare mari dzose dzine chekuita nenyaya iyi mumutongo wavakapa nezuro. VaThomas avo vanoti vakatochwa panguva yegukura hundi vaive vadoma mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe neNational Peace and Reconciliation Commission pamwe nasachigaro wayo vaselonare sevanhu vane chekuita nenyaya iyi. VaThomas vaiti hurumende haifanirwi kutungamira mukuigwa patsva kwevanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi nekuti vamwe vakuru vakuru vehurumende vane chekuita nenyaya iyi. Vaitiwo kutungamira kwehurumende mukuvigwa patsva kwevanhu vakaurayiwa pagukura hundi kwaizokanganisa umbowo hwekubudisa pachena kuti vanhu ava vakaurayiwa sei. Mumutongo wavo Justice Makonese vakati nyaya yegukura hundi inyaya inobaya mwoyo yevakawanda munyika saka inofanirwa kubatwa zvakanaka nematanho anoita kuti igadziriswe murunyararo kuchitevedzerwa mitemo yenyika. Vakati vaThomas nevamwe vavo vaive vamhanyira kukwira kudare vasina kumboedza kugadzirisa nhunha dzavo neNPRC iyo yakatarwa nemutemo kuti igadzirise nyaya dzakadai. Justice Makonese vakati vanhu havafanirwe kungokwira kudare pasina zvikonzero zvakasimba. Rimwe remagweta ainge akamirira NPRC vamaclean maaso vati vanotambira mutongo uyu nemufaro.
Kubvira pekutanga aiva maonero edu ekuti vaifanirwa kunge vakauya nekuNational Peace and Reconciliation Commission first, then nhunha dzavo dzaiongororwa dzogadziriswa. Manjero vakangomanya kudare. Zvinova izvo zvataurwa nekoti kuti vaifanirwa kunge vakatanga vakadarika nekucommission. Saka tinogamuchira chaizvo mutongo uyu ende tinovimba kuti uchakurudzira vamwewo vanenge vapinda munyaya dzakadai kuti vafollowe procedure kana kuti gwara rinenge rakatarwa neconstitution yenyika.
Munyori wesangano reIbechu likaZulu Vamposo Fuzwayo vati vange vasati vaona mutongo uyu asi vati vanogutsikana kuti dare raburitsa pachena kuti NPRC ndiyo inofanirwa kutungamira panyaya yekuigwa patsva kwevanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi kwete hurumende.
Hurumende haingaliti nyaya iyoyo because ndiyo yakaponda vanhu kumandebere. That's why vanhu veZimbabwe vati vanota independent commission which is the NPRC. Tota kuti nyaya iyo itungamire neindependent commission so that victims might have confidence in the process.
Vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum uye vari gweta vaMusa Kika vati nyaya yegukura hundi inyaya yakakosha zvikuru inofanirwa kugadzirisa nenzira inofadza hama dzevakaurayiwa navose vakabatwa nenyaya iyi.
Zvakakosha kuti executive vasawanikwe vachimhanya kuda kugadzirisa nyaya yegukura hundi zvisirizvo. Inyaya yekuti avo vakashayikirwa neavo vakasurviva nguva iyoyi vange vari pakati pekugadziriswa kwenyaya iyoyi. Zvakakosha kuti mastakeholders ese angave maindependent commission, ingave National Peace and Reconciliation Commission, angava masangano akazvimiririra maNGO vange vachikwanisa kunge vachikonsultwavo uye vachidecida kuti process dzinofamba sei. Nyaya yemaexhumation dzakanyanya kukosha zvekare nenyaya yekuti hatingangonoti vanhu vacherwe vachivigwa patsva pasina kuitika zvimwe zvinofanira kuitika, nekuti zvakakosha kuti panenge pachicherwa vanhu pange pachitariswa zvekare forensic evidence nekuti zvinhu izvi zvakaitika rini, vanhu ava vangangove vakafa sei uye vanhu ava ndaanani.
Pane vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa panguva iyi pakati pemakore a1983 na1987 mumatunhu ematevereland nemidlands nechikwata chemauto chainzi 5th Brigade. VaMunangagwa vaive gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika panguva iyi Mushakabvu Robert Mugabe vari mutungamiri wehurumende. Vamwe vanoti hurumende inofanirwa kukumbira ruregerero uye vakauraya vanhu ava votongwa kuitira kuti munyika muve nerunyararo rwechokwadi. Asi hurumende haisati yakumbirira ruregerero kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.